Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chipiri chikumi 19-2018. Sachigaro we Zimbabwe Electoral Commission, ZEC amai Priscilla Chigumba, vanoti commission yavo ichaburitsa gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuvota. Richashandiswa gore rino mushure mekunge commission yaburitsa mazita Eva chakwikwidza mu Government Gazette. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri pachena kuti ZEC iri kukundikana kuita basa rayo. Nemazvo zvichitevera kuchema-chema kuri kuita vanhu pamusoro pegwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuvhota. Vagari vokurudzirwa kukoshesa sarudzo dzemakanzura sezvo makanzura achishandawo zvakasimba mukusimudzira budiriro yenyika. Zimbabwe yobatana nepasi rose mangwana mukucherechedza zuva revapoteri pasi rose kana kuti World Refugee Day. Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muurongwa hwesarudzo takanangana nevechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibate ina 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.